zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nesangano rePlatform for Youth Development ekukurudzira veruzhinji kuti vange vachichengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Sangano iri riri kuita izvi kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mumhanzi. Nhasi sangano iri rine vaimbi vane mukurumbira vachange vachiridza vari pachecheche Growth Point mudunhu reChipinge. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMadhuku.
Makadini zvenyu mukoma Jonga, tinodakara yaambo.
VaMadhuku, tinonzwa kuti sangano renyu rePlatform for Youth Development mune urongwa hwamuri kuita nhasi hwekutandadza vechidiki nemimhanzi mudunhu renyu reChipinge. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Chokwadi chaizvo zviri kuita nezvekuti taane nguva yakati kuti tichigadzirira kunge tiine mutambo une vaimbi vane mukurumbira vanozikana mazuva ano, vanonzi Talk Vibes, Benny Freeman, Lady Squanda na Shindomen, vaimbi vatinoti isusu maCrowd Pullers. Tinenge tichikokera nharaunda yeshe kunyanya vechidiki vatanga tichikushanda navo kubvira gore rakapera muna September, tichivakurudzira kuti vanorejista kuvhota vatarise kuti mazita avo ari mwere muvhoti. Asi panguva yatasvika inei takatarisana na 30 July taakuchisvika kwekupedzisira kwekuti vanhu vachikwanisa kunovhota. Saka tirikunyanya kuita chirongwa ichi senzira yekukokera kuti vechidiki nenharaunda yeshe kunyanya muChipinge varemeredze zuva rekuvhota. Asi mukuvhota uku chinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo zvinotaridza kuti mapato akawanda ari kukwidza vanhu vakone kuremekedzana pasina mhirizhonga, pasina kudambirira nemaposters kana kutukana mumarali. Ndizvo takatarisira dai vanhu vakauya nehuwandi sekukurudzira kwatagara tichingoita. Tirikuona sekuti matari tichifambawomo vanhu vari kuzvidakarira ende tinoona kuti vanhu vakange vakawanda zvara nasi.
Tinoona kuti chikonzero chenyu chikuru ndechekuti munge muchiparidza kugarisana kana kuti runyararo munguva yesarudzo. Muri kuona zviri kutambirwa here nevanhu izvi?
Gore rineri tirikuona sekuti zviri kuhamba zvakanaka. Kubvira patatangawo isusu tichitarisa mamwe maelections akadarika kunyanya mhirizhonga yakamburika muna 2008 kana zvimwe zvishoma shoma zvakadarika 2013. Zvimwe zvinou tirikuona kuti shoko redu riri kutambirwa chaizvo chaizvo. Iyo project yedu, program yedu yati kuti Get Out and Vote Campaign yaratidza pasina kuti mapolitical parties mazhinji achange achikwikwidza musarudzo iri vari kutambira. Uye takatenderana nevemapato ese ari kukwikwidza kuti vachauya na 2 PM naSaturday vanenge vachizosaina yatinoti peace pledge vese kuzotaurira ruzhinji rweZimbabwe nevavhoti kuti titsigirei, hapana gore rineri achada kuita zvekuvhoterwa nekumanikidza. Tiri kuita programu yakanaka inokurudzira kuti nyika ienderere mberi murunyararo.
Mutambo uyu uri kuitirwa papi vaMadhuku?
Uchange uchiitirwa pachiche Growth Point divi repaprimary school muground. Ndo pane spesi yakanyatsowanda nekuti tiri kutarisira kuti sekutaura kuri kuita vanhu, vanhu vedu vangangoiti less than 3,000. Vanhu vari kuratidza kuti vangatowana zvekuti pamwe 5-7 kusvika kuma 10,000 hatizviziti vachawanda sei. Asi vanhu nevaimbi vari pava uyezve kuti takanyatsokokera tikaita nguva yakakwana, uye vatiri kushanda navo vamwewo masangano amwe akazvimirira ega, vana Heal Zimbabwe, vana Crisis Coalition, vana ERC, vana Zesini vachange vachitsigira chirongwa chedu. Saka chirongwa chedu takatora nguva kugadzirira zvekuti tinotarisira vanhu vakawanda.
Pane miripo here iri kubhadharwa kuti vanhu vapinde kunoona vaimbi ava?
Pachena mahara zvekuti mukatarisa vaimbi ava vane mukurumbira zvekuti pavanenge vachimboimba vanenge vachibhadharisa $3-5 asi apa zvinhu zvataunza pachena.
Chinotanga nguva ichirongwa vaMadhuku?
Tiri kutakira kutanga kuma9 zvekuti ivo ava vakatoraya kunoku vana Freeman nana Shinzo pavakasamba kubva vange vari chimwe chirongwa changa chiri kujerera kumasvingo. Tichanyatsofara kusvika manheru taakutoona kuti vazhinji vari kuya sezvo ndevechipiki. Tinenge taakuda kuti vatizosvikawo kumba kusaka chena.
Aiwa maita basa zvikuru vaMadhuku, totarisira mutambo uchaitwa murunyararo.
Tinobonga.
Manga makateerera kumukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.